manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 23 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. National Standing Committee yeMDCT inosangana muHarare ndokubuda nechisungo chekutsigira vaNelson Chamisa kuti vamiririre bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika. Vadzidzi vepamasvingo Polytechnic vanoratidzira vachiti mari dzavanopiwa nehurumende dzeZimbabwe Manpower Development Funds dziri kubatwa nechikoro ichi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeutungamiriri webato reMDCT kana kuti National Standing Committee yasangana muHarare nhasi ikatsigira kudomwa kwaNelson Chamisa kuti vafanobata chigaro chemutungamiriri webato iri kwemwedzi 12. Komiti iyi inonzi yatsigirawo kuti vaChamisa vave ivo vanomiririra bato iri musarudzo yemutungamiriri wenyika uye kuti vave ivo zvakare vachamiririra bato kumubatanidzwa weMDC Alliance. Masachi garo ebato ose kubva kumatunhu mazana maviri negumi 210 anonzi atsigirawo kuti vaChamisa vange vari ivo vari kutungamirira bato. Pamusangano wazoitwa nevatori venhau vaChamisa vakumbirawo ruregerero kune mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri muzvare Tokozani Kupe avo vanoti vakarohwa nevamwe vechidiki vebato kurufu rwavamogeni tsvangirai kubhohera nemusi wechipiri. Muzvare Kupe sachigaro vaLove Momoyo mutauriri webato vaObert Gutu nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano vaAbednego Bebe vanonzi havana kupinda mumusangano uyu kunyangwe hazvo vari nhengo dzeNational Standing Committee. Mashoko atawana anoti muzvare Kupe vatya kuenda kumusangano uyu sezvo vanga varumwa nzeve kuti vakapinda mumusangano uyu vaizorwiswa. Kuti tinzwe zvasungwa mumusangano uyu, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDCT muzvare Tabita Kumalo.
Nhasi sebato reMDC taita meeting neStanding Committee, uye acting president vedu vaAdvocate Nathan Chamisa vashedza madistrict chairperson mu210 constituencies dzemuZimbabwe kuti vauye kuzoti tiri tikurukure nezvakaitwa neNational Council nezvekuita nevamwe mutungamiriri wedu.
Saka zvii zvikuru zvabuda mumusangano iwoyo?
Zvikuru zvabuda ipapo ndezvekuti madistrict chairperson nevipi vati ivo vari kuendosa, vari kubvumirana nezvakaitwa neNational Council kuti Advocate Honorable Chamisa vaite acting president vari kubvumirana nazvo. Extraordinary Congress havasi kuida, vari kuti iwo dai mari iyoyo da kuitwa nayo Extraordinary Congress yatogwa tagadzirira sarudzo rwekuitwa muna 2018. Uyewo vari kuda kuti makakatana apere kuvakuru vedu vakavhecherwa.
Tanzwawo kuti kune vamwe vasina kupinda mumusangano iwoyu vari kutungamiri vakaita samuzvare Tokozani Kupe. Zvinorevei kusavepo kwavo kumusangano wamaita nhasi?
Havana kuuya, hazvisi zvokutanga izvi, havana kutanga nenhasi. Vakutopedza gore vasingauyi kumusangano. Asi kana uri mutungamiririka haungati iwewe zvinhu zvaita zvisirizvo kumusangano kwauri iwewe. Wotanga kubuda pamba, womhanya parod, wotanga kuimba. Hatimbokuwisisai kana vane nyunyuto sevatungamiriri vakavhotegwa mucongress 2014 vano ziva nzira dzekuteedzera kuti tigadzirire nyeto iyoyo.
Takanzwawo ivo vachamisa vachitaura kuti vachadaidzira musangano wechimbi chimbi kune vamwe vavari kunetsana navo nenyaya yeutungamiri. Zviri kutarisirwa kuitwa riini izvi?
Zviri kuitika izvozvo tichitaura izvozvi kune vamwe vedu vakuru vedu vapresidhendi vedu vachamisa vaenda kunotaura navo vakavakumbira kuti vambotsvitsa mashoko kune vamwe vedu vavavo vachiri kunyunyuta kuti tione kuti zvomwei. Tine vimbiso yekuti kana zvatifambei totenda kuti maybe mavhiki anoteera ava zvinenge kwataurirwana kwahwisisana kuti toita sei.
Avo vanga vari Muzvare Tabita Kumalo vanove mutevedzeri wemutauriri weMDCT vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vadzidzi pachikoro chikuru chemumasvingo chemasvingo Polytechnic nhasi vaisa mabhuku pasi vachiratidzira pamusoro pemari dzavanopiwa nehurumende dzeZimbabwe Manpower Development Funds, ZIMDEF, idzo dzavari kubatirwa nevakuru vechikoro chavo vachinzi mari iyi ndeyekubhadhara mari yechikoro kuti vadzidze. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi vanga vachisvika zviuru zvina nhasi varamba kudzidza vakafamba vakaenda kuhofisi yemukuru wechikoro waEvans Musara vachida mari dzavo vachiti vari kubhadhariswa mari yechikoro kaviri. Vazhinji vanyunyuta kuti vakatorerwa mari iyi gore rose rapera apo vakaendeswa kumakambani kwavanonodzidziswa basa. Mumwe mudzidzi vaGift Matthews vanoti vanga vachida kutsanangurirwa zvizere uye vadzorerwe mari dzavo.
Nyaya iri kuitika pandeyekuti mastudents ari kuda tsanangudzo izere panyaya yemafull fees avanobhadhara kana vari kuadjustment, of which full fees inenge ichiincluda maservices akaita sewifi, access to library, kuva nestudent ID. But zvinhu izvi kana tiri kuadjustment havatidedzeri kana kutiinfoma kuti shuyai mutore zvinhu zvakaita seizvozvo maid. Saka nyaya iri kuitika pandeyekuti mastudents ari kuti mari dzatinopiwa neZimdef kuti tidzisenze seisizvo tibwane kubatsikana tiri kuattachment ndidzo mari zvedzamuri kutibatira. At the same time panopera gore tiri kuattachment tinobva tanzi topai ma250. Saka mastudents ari kuti mari idzodzo tidzorerei mari dzedu tibate kana tichibhadhara mafees mari ichibva muhomwe medu.
Vadzidzi ava vanoti kana vari kumakambani kwavanodzidziswa mabasa vasati vapedza zvidzidzo vanopuwa mari inoita zana remadhora mwedzi woga woga, asi chikoro kunova kunosvikira mari iyi inotora makumi masari emadhora dzimwe nguva yose. Muzvare Miriam Dombo Fema vanoti chikoro chemasvingo Polytechnic chiri kuvabhadharisa mari yakawanda vachienzanisa nezvimwe zvikoro munyika.
Ndechekuti mamwe makoleji avabhadhara $80 peye asi vapaying 700 ye 700 iyoyo hatisi kuziva chiri kushanda chii. Techisipo pano pachikoro techiri kuattachment tauya wadeprived of going kulibrary. Hakuna futi wifi pano pachikoro yechipay 700 vamwe achipeya $80 only $80 ndozvatikanyanyotsamwa toda mari izvozvi tikaendako tonigo tiri kuowa chikoro yetivo vakati tokubatirai mari dzenyu wasupposed to get 1.2 percentage. Yes, now we got only $500. 700 mari kuti handiziwo tine chikwereti kuti tine chikwereti chefizi panapo.
VaDesmond Martin vanoti mari yavanobhadhara haisi kuenderana nemabatirwo avanoita kunyanya pachikafu.
Panapa pazviriita challenge yekuti iyi mari yatinobhadhara tobhadhara yakakwana iyi buti patinozopiwa chikafu chacho zvachizi pamenyu zvacho nezvatinozopiwa zvacho is totally different.
Vadzidzi ava vazoita musangano nevakuru vechikoro avo vavaudza kuti vaisa nyaya yavo kumunyori webazi rezvedzidzo yepamusoro asi varamba kubuda vachiti vanoda mari yavo. Mukuru wechikoro vamusara vazama kubuda mumusangano uyu asi vana vechikoro vavavharira muhoro inodyirwa vachiti vanoda mari yavo vakatanga kuimba nziyo vachiratidzira. Vamusara avo varamba kutaura nevatori venhau vazobudiswa mushure mekupindira kwemapurisa. Mari yeZimDef gore rapera yakamboita mutauro mushure mekunge yatorwa zviri pamutemo neaimbova gurukota redzidzo yepamusoro Profesa Jonathan Moyo. Avo vainzi vakashandisa zvisiri pamutemo mari inopfuura zviuru mazanamana emadhora asi vamwoyo vanoramba nyaya iyi vachiti vakashandisa mari iyi pazvirongwa zveZANUPF uye vachiti zvaiva pamutemo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
The Voice of America, the
Vamwe vanorarama nekutengesa mubulawayo vanoti vanoda kuti kanzuri iwedzere nguva yavakavapa yekuti vabve pane imwe nzvimbo yavari kutengesera kuitira kuti vawane nguva yakakwana yekuenda kunzvimbo itsva dzavanofanirwa kutengesera vari. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa nevamwe vevanotengesa pagodhini. Vanhu ava vakapiwa kusvika pakupera kwemwedzi uno kuti vabve panzvimbo iyi apo pari kuda kuvakirwa nzvimbo inenge ine zvitoro nemahofisi ichange ichinzi eGodini Mall. Kambani inofanirwa kuvaka nzvimbo iyi inofanirwa kutanga basa musi wa1 Kurume svondo rinouya. Murongi wemabasa muBulawayo Upcoming Traders Association vaVincent Donga vanoti vaita musangano nekanzuro yeguta reBulawayo vachiudza kuti vanoda kuwedzerwa mazuva.
Tatiri pameeting nekanzuro takataurirana tambobvumirana kuti tumboona kuti tiite 3 months period yokuti vanhu vabve kana saka ipapo havana kuvhuma but havana kuramba. Isu takati ndizvozvo tikuita kuti zviitike. Munhu angangouya nhasi anoti chivha panapa ndakwakutaurira pati i 3 months notice is good for the people just because you are giving him time kuti aone kuti agadzire makastoma ake kuti ataure nemakastoma kuti haiyo zvino ndichabva pano ichienda to that side.
Mumwe wevanotengesa pagodhini amai Sekai Ndlovu vabvuma kuti kanzuro yaive yavaudza kuti vanofanirwa kubva panzvimbo iyi uye kuti vakaudzwa nzvimbo itsva kwavari kufanirwa kunotengesera vari. Asi vati vane kushushikana nekubva panzvimbo iyi nekuti vave nenguva yakareba vachitengesera ipapo uyewo havana chokwadi chekuti kwavanonzi vaende kwacho vachange vachiwana vanhu vanotenga vakawanda here sevavaichiwana pagodhini.
Yeah, message takainzwa yekuti tinofanirwa kubva panapa. Asi ezvitizi zvinenge zvichidi zvichitirwa dzavo kuti tibve panzvimbo yatinokuwana kuti tinoraramisa vana vedu. Isisu hatina mamwe mabasa kunze pekushanda pano pagodhini. Saka zvinhu zvinenge zviri kutirwa dzavo kuti tobviswa pane ino nzvimbo iri factory yedu yatagara kwemakore akawanda tichienda kune dzimwe nzvimbo.
Munyori mukuru weBulawayo Upcoming Traders Association vaDumisani Ncube vatsigira kuti vanotengesera pagodhini vanoda kuwedzerwa nguva yekubva panzvimbo iyi nekuti vamwe vavo vakanonoka kuudzwa kuti vanofanirwa kubva. Vati sezvo kutengesa kuriko kunopararama kuvanhu ava kubviswa kwavo hakufanirwe kuti kuitwe kwechimbi chimbi.
Vamwe vaka kune matsamba akanyorwa musi wa1 but vabva vareceiva musi wa14. So isisu tiri kuti haiwa hatishandi tichidaro. Vanhu vanofanira kuti vapiwe ample time so that vanotaurira macustomers avo kana vechimuva. Even zvimbo zvacho vari kuti ndaizvozvo zvimbo zvacho hazvisati zvava right because havasati vaprepare zvimbo vakatiratidza chete nzvimbo zvacho. Tiri kuti haiwa hatiti kuti tiite zvokunyaso fighter tiri kuti tiite zvinhu properly because it's affecting my life with everyone.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wekanzuru amai Nesi Sampofu kana kubva kuna meya vaMartin Moyo sezvo vange vachinzi vari mumusangano. Asi kanzuru yakazivisa gore rakapera nezvekuvakwa kweEgodini Mall uye kuti vanotengesa vari panzvimbo iyi vaizofanirwa kubva. Kana yapera kuvakwa, eGodini Mall inonzi ichavewo nenzvimbo itsva yevanorarama nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana. Nzvimbo yeEgodini Mall inotarisirwa kuvakwa nemari inosvika ma60 million emadhora. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Masangano akazvimiririra ashora zvikuru zvanoti kushandiswa kwemauto mumakanzuru pachirongwa chekuchenesa maguta. Masangano aya anoti izvi zvinofanirwa kumiswa izvozvo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Kuda kubviswa kwemakombi muguta kwakakonzera mhirizhonga nezuro pamwe nerufu. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhauma Harare nhasi, mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaTaban Moyo vashoropodza hurumende nekushandisa mauto kuti apindire munyaya dzekanzuru.
Tinotaura isu tichiti seCrisis Coalition izvi hatizvikurudzire, tinozvitsoropodza nekuti zvinoratidza kuti hurumende yakufamba ichishandisa zvechiuto, ruoko rwesimba rwemauto, ruoko rwesimba rwemauto uye zvachipinda mumakanzuru akaelektwa nevanhu vanogara muHarare, votora kodzero dzevanhu vanogara muHarare semauto vachiita ivo vanoita madecisions anokanganisa kufamba kwebasa remakanzuru.
Vamwe vati zvakaitika nezuro zvinorangaridza veruzhinji chirongwa cheoperation Murambatsvina chakaitwa muna 2005 chikasiya vamwe vanhu vasisina pekugara. Vamwewo vati maitiro ehurumende aya anoratidza kuti inoda kutanga zvakare chirongwa chakadai, izvo vati hazvifaniri kuregerwa zvichiitwa.
Operation Murambatsvina 2005 chero ikauya neuso hupi nekubwinya kupi nengirozi dzipi, isekrisis in Zimbabwe tinoti pasinai, nekuti yakataurwa neUnited Nations kuti inokanganisa kodzero dzevanhu dzekushara pekugara, dzekushara mugaro wavanoita, muunganiro wavanoita, mufambidzano wavanoita, ikodzero dzinochengetedzwa nebumbiro redu remutemo. Saka secrisis in Zimbabwe todzokurura zvakare, operation Murambatsvina in whatever form hatiide and tinoitsoropodza.
Tachigaro wecombined Harare Residents Association vasimbarashe moyo, vashorawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakavapomera mhosva yekuda kusvibisa kanzuru yeHarare iyo ine makanzura eMDC akawanda, vachiti maitiro eZANPF kana sarudzo dzosvika.
Tinoiri gore remaelections, igore resarudzo, saka ZANPF inenge ichida kuedza nepese painogona kuita zvinhu zvinosiya bato reMDC rakasviba riri mumadhaka, kuti risazovhoterwa zvakare nevanhu vanenge vachisarudza makanselars, vanosarudza maMP nevanosarudza masenators.
Vakasanobata chigaro chameya weHarare vaEnoch Mupamaonde varamba kuti kubviswa kwemakombi mudhorobha kune chekuita nekanzuru, vakati izvi zvakaitwa nebazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu pasina kanzuru. Vatiwo makanzura awirirani nekushungurudzwa kweveruzhinji vari kutsvaga raramo, vakati matambudziko akatarisanwa nawo neguta anogadzirisika chete kana matambudziko eupfumi munyika agadziriswa.
Isusu, we are saying we don't want to be part of that because vanhu vari kutambura vari kunetseka, saka vanofanira kupuwa mukana kuti vararame tichisolva manational problems economically. Akangosolveka you would find that they will leave the CBD votorega kutengesa because mabasa ane akwese kwese achiwanikwa kumacompanies vachabzwa absorbed. Saka until that is attended to, we cannot have a world class city of Harare when we don't have a world class country.
Kumiswa kwemakombi kuti asapinda muguta kwakazomiswa nehurumende mushure memhirizhonga dzakaitika nezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nasi vati vachazivisa zvavati zvirango zvikuru pane zvose zvichatemerwa North Korea. Iri rinenge riri danho rekumanikidza Pyongyang kuti asiyane nezvirongwa zvavo zvekugadzira zvombo zvinorova kure zvenyuklia. Vaongorori veUnited Nations vanoti vakwanisa kuziva vakuru vakuru pamwe nevakuru vemauto vehurumende yeSudan vanodarika makumi mana vanogona kunge vaine chekuita nemhosva dzehondo dzakaparwa vachishungurudza vanhu.
Vachigaro vesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International yemuTurkey vaTena Kilic vakasungwa musi wa1 kukadzi vachangobudiswa mujere mavakange vari vakamirira kutongwa. Mutauriri webazi rekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Heather Nowet, vanoti America iri kutarisa nyaya iyi kusanganisa nyaya dzevamwe vanorwira kodzero dzevanhu, vatori venhau, vatungaviri vemapoka evanhu akazvimiririra uye vanotungamira mapoka anopikisa avo vari kushungurudzwa nehurumende, zvichikanganisa kodzero dzevanhu uye zvichipindura nyaya dzekutongwa kwevanhu zvakanaka. Amai Nowet vanoti America iri kukurudzira hurumende yeTurkey kuti itonge zvine jekerere kusvinungura avo vanopomerwa mhosva dzemanyepo uye ikuridzire kutonga kuri pamutemo unoenderana nemitemo yenyika zhinji. Vakilichi vange vari muhusungwa kubva muna chikumi 2017 vachipomerwa mhosva yokuti inhengo yebato rinopfurikidza mwero, izvo zviri kurambwa navakilichi pamwe chete nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Vakilichi vakasungwa pamwe chete navamwe vanorwira kodzero dzevanhu pasi pomutemo wokusagadzikana kwezvinhu munyika uyo wakaiswa paedza mauto kubvuta masimba kubva kuhurumende yavaOdegan muna 2016. Kubva paitika izvi, vanhu vanopfuura zviuru makumi mashanu vakasungwa uye vanopfuura zviuru zana nemakumi mana evanhu mumauto, muchipurisa nemumatare edzimhosva vakarasikirwa nemabasa avo. Vanorwira kodzero dzevanhu vanotya kuti izvi zvicharamba zvichikonzera kurasikirwa kwekodzero dzevanhu uye kusatongwa kwemhosva zvakanaka. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuTurkey. Maaverekerwa neni Tanonoka Wande.
Komiti yeParamende yemuAmerica inoona nezvekunze kwenyika, House Foreign Affairs Committee, iri kusangana nemusi wechitatu svondo rinouya kuitira kuti izeye mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe zvichitevera kubva pachigaro kwakaitwa navaRobert Mugabe. Vari kutarisirwa kutaura musi uyu vanosanganisira vaimbo vemumiririri weAmerica muZimbabwe vaCharles Ray pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts Dr. Chipo Dendere. Tabatawo muongorori wezvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze kuti tinzwe maonero avo.
Ndikatanga ndichiti mhuri yeZimbabwe zvino inogona kufara nokuti zvinoratidza kuti dambudziko reZimbabwe kana kuti nyaya yeZimbabwe ichine vachiri kuva nehanya nayo, kuchine vachiripo vachiri kufungawo nezveZimbabwe kuti nyaya yeZimbabwe haisati yapera, kutsaruzhinji asati tanyatsokuuya munyika yedu yeZimbabwe.
Zvii zvingadaro zvichitaurwa nezvazvo mumatare akadaya?
Tiri kutarisira kuti panhau yakafanana neiyi kunzwisisa kana itsvagurudzo zvakare iri kuitwa kune vakazvimiririra hurumende yeAmerica isingatarise chete zvainonzwa kubva kuhurumende yeZimbabwe asi kunzwawo kuzvarwa zveZimbabwe nemamwe masanganowo akazvimiririra ichinzwa kuti kwakamira sei kuZimbabwe. Saka tinoti itsvagurudzo iri kuitwa uye panogona kubudawo chokwadi, ndozvimwe zvinhu zvatiri kutarisira.
Tingaone here zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika yeZimbabwe zvichitarisiswa uye zvichibviswa museri mekusangana uku?
Zvirango zveupfumi kuZimbabwe tingati handisi kutoona kana kuva netarisiro yekuti zvingabviswa pari zvino pasati pava nesarudzo dzatingati dziri pachena. Tingangoti hurumende yeAmerica ichiri kutsvaga zvayo umbowo wezviri kuitika pari zvino, asi tinongoona kuti nyaya yese ichange ramba ichidzokera panyaya dzesarudzo nokuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvakaitwa kuburikidza nedare rekongiresi reAmerica kureva kuti utori mutemo unofanirazve kuti udzokerezve kukongiresi unoitwa repeal. Saka tingati recommendation yeCommittee on Foreign Relations inogona kunge iine chokuitawo nepachazenge pakuongororwa nyaya dzakafanana nezvizvi kuti maripoti avo achanga achitarizwa, asi nyaya ndinoona ichipirira panyaya dzesarudzo.
avo vanga vari Dr. Wangu Mazodze vachitaura vari parunare vari muNew York muno muAmerica. Nhandare yeNational Sports Stadium neSvondo ichange ichitambirwa finari yeZNA Charity Shield pakati peDynamos neHighlanders. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu wave wambonzi uchatambirwa muRufaro Stadium, asi vari kuronga makwikwi aya vazivisa kuti finari iyi ichange iri muNational Sports Stadium, umo veruzhinji vachange vachibvisa madhora matatu kugara panzvimbo dzisinganyanyodhura. Mitambo pakati peDynamos neHighlanders inoverengwa pamitambo mikuru muAfrica, zvokuti nhandare iyi iri kutarisirwa kuunganidza chaunga chinotyisa sezvo vatevere zvikwata izvi vasingade kusaririra pamitambo yakadai. Muongorori wemutambo wenhabvu vaAndrew Rhodes vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru, asi vachiwedzera ivo kuti chikwata chinotanga kukanda mambure ndicho chinoenda nemukombe.
Mutambo uyu hautange kwakati ome nekuti timu dzacho dzakainzana, asi ndoona inenge yatanga kugohwesa iriyo inozohwina.
Zvikwata izvi zviri kupinda mumutambo uyu zviine nhoroondo yakasiyana. Dynamos ichiri nemurairidzi wayo wemwaka wapera Lloyd Mutasa, panguva iyo Highlanders yave nemurairidzi mutsva Madinda Ndlovu, uyo vaStuart Sigudu vanoti achadzura chavanoti chiHighlander kuchikwata chavo.
ChiHighlander ndichatoda, ChiHighlander chinonzi ChiHighlander ndochatongoda, kwete kuti tinetsekana kuti tisapote timu yedu. Nhasi tiri kuchema mangwana, tiri kuchema Highlander seingozia chimwe zibhoso, ibhoso nyeka chingofarawo nebhoso yedu.
Dynamos yakatenga vatambi vatsva vakati wandei, panguva iyo Highlanders isina kuenda pamaketi ichitora vatambi kubva muchikwata chavo chevechidiki Clive Perry, Tabo Lunga, Ben Musaka naOzias Zibande vachipinza muchikwata chevakuru. Asi Highlanders ichange ichitarisira zvakanyanya kuvatambi vaiveko mwaka wapera vakaita saGood News Makarutse, Peter Muduwa naSimon Munawa kuti irove dzimbare iyo vanga vachitatarika kurova kwemakore akati wandei. Kunyange hazvo mari iri kutambirwa makundano aya iri shoma, mitambo yemukombe muZimbabwe yave mishoma shoma zvekuti zvikwata zvave kungotambira mari inenge yangoiswa patafura. Chikwata chiri kutora mukombe uyu chiri kuwana zviuru 15 zvemadhora, chikwata chichakundwa chichitambidzwawo zviuru 10 zvemadhora. Caps United ndiyo ine mukombe uyu mushure mekurova Highlanders mufinari yegore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvemishonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. National Standing Committee MDCT inosangana muHarare ndokubuda nechisungo chekutsigira vaNelson Chamisa kuti vamiririre bato iri musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vadzidzi vepamasvingo Polytechnic vanoratidzira vachiti mari dzavanopiwa nehurumende dzeZimbabwe Manpower Development Funds dziri kubatwa nechikoro ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba muchange munyesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi padande mutande redu revoashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndokusiyai namutungamiri Nkoma achikupai chirongwa chendevele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Le chona njani ntshaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 23 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nyayibandla le-MGC elikhokhelwa ngobaba uChamisa u-acting president wethu. Sonke siyazi ukuthi sivele eBuhera kwakuChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuhera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bagcwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo.
Inkokheli ye-MDCT ibe lomhlangano yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sika mongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje.
Tayisingoma esithethwe yikansili nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isikhathi abasinikile umhlaka 1 kasoze basebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini koBulawayo bathi umunicipal kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele bengakasuki kulindawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje siphethe umculi we-house osedume kakhulu kwelebhilitane uSukoluhle Ncube. Abanengi bambiza ngo-Oluhle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yebandla le-MDCT ihlangene eHarare lamhlanje yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje. Lokuthi ukuba kwakhe kulesi sikhundla kwenziwa kulandelwa isisekelo sombuso lanxa nje bekhona abangavumelani lakho lokhu abagoqela unkosazana Thokozani Khuphe. UMavis Gama usipha lolu daba.
Omali seyintathele izindaba yikuba lumhlangano wenzelwe e-Anglican Cathedral Hall endaweni yokuba wenzelwe esigodlweni saleli bandla e-Harvest. Embikweni wakhe kokwenzakala emngcwabeni kobe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Jangirai okhokhela uhlangothi lwezomvikela wenkokheli yebandla umnumzana Giles Mtsekwa wethule ngasekutholile kudaba lokutshaywa kukankosazana Khuphe labanye bakhe.
The committee will record its findings.
Ikomiti izobhala phansi okuzatholakala isho umbono wayo itswayise osaphethe isikhundla sikamongameli kokungenziwa. Mhlanje abantu bayakuletha ubufakazi bithi okubalisela amavidiyo azosiza ikomiti ukuba kuthathwe nyathelo bani.
Abebandla leli bathethe leli thuba ukuxolisa kumaKhuphe labanye bakhe ngokwenzakale eBuyera lapho abahlukunyezwe khona beze emngcwabeni kaTshangirai eHumanikwa Village. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli waleli bandla uChamisa utshele umhlangano lentathelo zindaba e-Anglican Cathedral Church ukuba abazotholakala belomlandu okukwenze lokho bazojeziswa kabuhlungu.
We want to apologize to Vice President Thokozani Khuphe.
Sithanda ukuxolisa kumsekeli webandla uThokozani Khuphe ngesehlakalo esiyakisayo esamehlekayo. Kungaba nokuphikisana ukuba kuyini sibili okwenzakalayo. Iqiniso yokuba saba khona lesi sehlakalo kasivumelani laso lakancinyana siphakathi ukucwayisisa ukuba njalo engatholakala elomlando uzojeziswa kungakhathekile ukuba uphethe sikhundla bani.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Njengebandla le-MDC likhokhelwa ngobaba u-acting president ubaba uChamisa bakithi sicela mayuyu mayuyu kuphambanisekile njengebandla leMDC udlwangudlwangu kasubo bethu. Sinethemba ukuthi sizavula amehlo ngoba sokukhombisa kungenzakala ukuthi lezitha ziyangena zigqoke impahla zethu bese besenza ngazani yithe senze lo ubudlwangudlwangu. Bakithi sicela ukupolisa zulu kandaba waseZimbabwe bekungayisiyo ntanje yethu le ukuthi kwenzakale ububi obungaka, kodwa siyathembisa ukuthi sizazama ukuthi ngezindlela zonke kungazokwenzakala futhi.
UMakhumalo utshelela umsakazo ukuba kuzomele kucwayisiswe ngokugcweleyo okwenzakale eBuyera, zazakale izigcanyi ezachaya uMakhuphe.
Njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa, u-acting president wethu, sonke siyazi ukuthi sivele eBuyera. Ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bacwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo. Umzile kade sekhuluma ukuthi hayi sebecwayisisile, njalo kulobufakazi obubuyayo obutshengisa ukuthi sizakusebenzisa ukuthi silungise lokhu. So sesiphinga insuku eziyisikhombisa ukuthi sanelise ukuthi sibonise senzeni. Xa kule cala sizalandela umthetho wakuleli lizwe lomthetho webandla.
Inkokheli yachaywa kabuhlungu emngcwabeni kaTswangirayi ivalisa umsekeli webandla uNkosazana Khuphe obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ebandleni leli, Mnumzana Bednego Bebe, ummeli wetsholotsho eMathebeleleni North uNkosikazi Lwazi Sibanda, obe yisikhulumeli sebandla uMnumzana Obed Gudu lo nobhala jikelele uMnumzana Douglas Monzora. Lanxa iningi lenkokheli yaleli bandla ingenela umhlangano, ube ngekho uMakhuphe, uBebe kanye loNkosikazi Sibanda. Abamunyu ngodaba lokukhethwa kukaChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli, uMnumzana Douglas Monzora lo engineer Elias Mutsuri bebekhona. UGudu wahle waphuma kuleli bandla ngemva kwalesi sehlakalo sokuchaywa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kuMDCT bathi omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe wehluleke ukuya emhlanganweni lo ngoba enqetshwe indlebe yinzwabethi ezimcebise ukuthi engayi ngoba engatshaywa. Abantu laba babikwa babemncebe njalo indlebe ukuthi engayi emncwabeni kaMnumzana Morgan Tswangirayi ngolwesibili, kodwa yena kabakholwanga. Wafika ke watshaywa lapho waphoza watshiselwa endlini. Enye inkokheli engayanga emhlanganweni wanamuhla ibalisa uMnumzana Love Momoyo ongumgcini sihlalo webandla, uMnumzana Obed Gudu owayeyisikhulumeli sebandla kodwa othi kasafuni ukuba kuleli bandla, kanye lonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT uMnumzana Abednego Bebe. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Bebe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, angila bufakazi ukuthi kuhambe njani njengoba sitsho, ngoba bengingekho mina, bengisenkayi bengomhlangano izolo. Kusho ukuthi ngezindlela angisazanga nokuthi kulo mhlangano lo wenzakalayo. Ngisengathi uma ngifika ekuseni namhlanje ngako-10 kobulawayo ngezongifika kulo mhlangano eHarare. So angiboni ukuthi ngumhlangano engingaba wazi ukuthi-ke ubungowani bekuhamba njani bekulobani.
Manje okungakwenzakale ukuthi ungatholi imbiko yomhlangano lo kuyini? Ukuthi ubungekho kumbe zikhona indlela eliyalisebenzise ukuthi lazisane ngomhlangano nje?
Unfortunately, nxa ngikukhonstituency indawo eziningi akula network. Kungenzakala ukuthi nxa kuwukuthi kulo muntu ondibhiyileyo kuthi uthi ngidingile wathola ukuthi ifoni yami ingabambeki.
Kodwa nxa kuyikuthi ububambeka bakuthola ubuza hamba yini?
Nxa kade ungumhlangano wephathi oqondane lokuthi wenza into zeinhlelo zephathi eziqondane ukuthi zilungisa udlwangudlwangu obusephathini, hhayi bengingala sizathu sokuthi ngingayo.
Manje-ke njengoba sekukhulunyiwe lokho okukhulunyiwe emhlanganweni lo, kuyini lini elizakwenza elingikade lingekho emhlanganweni lo? Lizathi balitshele yini bese lilandela lokukhulunywe?
Chris, umhlangano phela ngowabantu, abantu yibo abazasitshela ukuthi senze njani.
UMnumzana Abednego Bebe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yeGodini koBulawayo bathi uMansfala kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele ukusuka kulindawo. Imijova ethwalela eGodini kanye labathengisayo laba batshelwe ukuthi kumele basuke eGodini ukuze abakhayo baqale umsebenzi mhlaka 1 kuMbimbitho. Ubathabile Masuku usipha loludaba.
Ukhansili wakoBulawayo wanikeza ikampani yeTerracotta umsebenzi wokwakha indawo yamavinkili eGodini Mall lapho okuzabe kugadelwa amabhasi lemichova. Umsebenzi wokwakhiwa lapha kumele uqale mhlaka 1 Mbimbitho njalo bazisa abathengisayo kanye labemichova ukuthi basuke endaweni le ukuze umsebenzi wokwakha usungule. Laloba kunjalo abaphila ngokuthengisa bemelwe inhlanganiso yabo eBulawayo Upcoming Traders Association bathi bafuna ukunikezwa inyanga ezintathu ukuthi basuke eGodini. Umeli wenhlanganiso le uMnumzana Dumisani Ncube uthi indawo okumele bayekizwe azikalungiswa njalo kumele banikezwe inyanga ezintathu ethi bavela khulumisana labaphathi becouncil becela ukuthi banikezwe isikhathi.
Ngomesetho yecouncil nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isikhathi abasinikile umhlaka 1 kasoza asebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa bakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni. Inye yangkhona ingali laphana izesa endaweni yezesa laphana ngu-13 laphana ku-13 avenue. Inye ku-33rd avenue lapho kuzamuvela khona imchova eluveve yonke iluveve. Then ezinye zangkhona ziya ku-2nd avenue kodwa ezinye esesiyisuggestile ungafika emapostori nxa usehla ngaphansi kule ndawo ehlayo vertically opposite yikho la esiyisuggesta.
Unkosikazi Sekayi Ndlovu othengisela eGodini uthi bezwa ubuhlungu behanjiswa kwenye indawo abesabela ukunikezwa indawo engelabantu njengeGodini. Uthe eGodini kufana lefektali lapho abasebenza khona beziphilisa kunye lemuli zabo.
So indaba le ukuthi kukhona igodi liyasuswa liyathathwa la kuyasiaffecta thina njengamavendors cause le yindawo yethu lapho esiphila khona sikhulisa abantwana bethu ngali indawo yiyo industry ifactory yethu akula msebenzi akulana abantwana bethu sibaphilisa ngakhona apha sibhadala ischool fees sibhadala ama-rates ethu yonke into yikho lapho esithola khona imali asilayo amanye ama-resources okuthi singathola ngawo imali ngaphandle kwalindawo yesegodini.
Osakhulayo uMnumzana Ndodana Sibanda uthi eGodini kubasiza ukuthi bathole ingcosana abaziphilisa ngayo ethi ukususwa lapha kuzakwenza bahlale kuphela baswele ukusebenza.
Indaba yokuthi sithuthe eGodini kuyakusenzela ukuthi lathi njengoba singabantwana ukuthi singasitholi imisebenzi ngoba singasuka lapha lathi asila msebenzi esiyayenza ngoba sesesihlezi ezindlini silala labogogo labokhulu malathi sithengisa lapha ezitendini kuyakungcono kuyakusincedisa lathi.
UMnumzana Vincent Donga omunye walabo abamela abathengisayo uthi bavumelane lecouncil ukuthi abanyeke basuke bengaphiwanga inyanga ezintathu. Uthe njalo aqhubekela phambili behlangana lecouncil ngomvulo ukuze kuqediswe isivumelwano lesi.
Izinto esiyivumele lecouncil ngeyokuthi asingeke sibe simuva singazange saba le 3 months notice. Kumele kuqale kube le notice ye-3 months ukuze abantu benelise ukuthi bezinike isikhathi sokubana betshela ama-customer ukuthi bazakuya le endaweni enje ngoba lapho abaya khona asikwazi ukuthi indawo eminjani and sizamele ukuthi sitshena sizathoa izindawo lezi lapho kuzasuka khona abantu abekhansili bayavuma ukuthi hhayi ngikhona sizasiqedisa nge-Monday or Tuesday ukubana sivumelane ukuthi bana i-notice yethu esibanika yona e-3 months yiyo yena leyo kufanele sibanike yona ngoba akula ngenye indlela esingayenza.
Abantu abathengisa eGodini bangaphezulu kwenkulungwane ezintathu. Isikhulumi seCouncil yakoBulawayo sethula umbiko welanga eliqondileyo lokuthi basuke eGodini ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja. iStudio 7 yehlulekile ukuxoxisana lekhansili ukuthi iphe imbono yabo ngalolu daba. Ukwakhiwa kwegodini mall kuzabiza izigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola, njalo ihlandla lakuqala lalumsebenzi likhangelelwe ukuthatha inyanga ezilichumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabo sakhulayo asebemanyene eHarare ngenjongo yokuthuthukisa ulwazi lokulwisana lodubo lokusilela kokudla okwakha umzimba ngokusungula izivande lokufundisana lozulu ngokuqhakatheka kokulima ukudla okunje. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abasakhulayo labo bathola ithuba lapha nalaphaya ukubikisa izilimo abazilimayo kundawana ezitshiyeneyo ezingabonwa ngabantu abaye bezulazula kizo. Osakhulayo uMatthew Phiri wenhlanganiso ye-Community Capacity Building Initiative Center for Africa uthi basekela imisebenzi kahulumende yokulwisana nendlala ngesikhathi abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu bekunkinga yokuhlaselwa ngumkhuhlane wokusilela kokudla okwakha umzimba ngokukhuthaza ukulima ukudla okulomsoco nakuzivande lapho abahleli kikho. Njengalokho abakutshengisa ke bekubukise ehoteleni ye-Rainbow Towers eHarare.
Organic farming itirikukurudzira kurimwa kwechikafu chisingashandise mishonga kana mafertilizer.
Sikutaza ukulinywa kwezilimo singasebenzisi amafertilizer lemvundiso zesilungu. Silima lokufana le-pestle delight, celery delight, maize delight, okunikeza amandla lokufana le-iron emzimbeni okuyiko okukhuthazwa ngogatsha lwezempilakahle.
Uthi bagcina belungisisa lokhu kudla ngokuhlanganisa lokunye okwengezelela isimo sakho okufana lethukela lesawuto elidingakalayo emzimbeni. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulokusilela kokunye okudingakalayo emzimbeni kukudla kwabantu okufana namavithamini le-iron okugcina kusenza ikakhulu abesifazana ukuba begcine besidla umuhlwa bezithwele. Osakhulayo uChenjera Ibangure uthi abantu kabazifundise ukulima izivande belima ukudla okwakha umzimba njalo bengasebenzisi imvundiso yama-fertilizer lemithi yokulimisa njengalokho akwenzayo kulokho akulimayo esebenzisa imvundiso yendulo.
Okay, right over there we have Rosella.
Lapha sile Rosella esilima esiphathisa kumpilakahle yabantu, iphathisa lakuzifo ezifana le-BP lokuvikela nje umzimba kuzifo ezijene.
Uthi ulezilimo zendulo ezilula ukuzihlanyela engadini kodwa zilokudla okwakha umzimba njalo ziselapha. Omunye osakhulayo uPritchard Musebe uthi kulokusebenzisa imvundiso yama-fertilizer lemithi yama-herbicides elakho ukubangela imikhuhlane ethile ebantwini kuyadingakala ukuba uzulu afundisane ukusebenzisa ke izibi anazo emizini yakhe ukulungisisa imvundiso yama-compost enikeza ukudla okulungileyo. Uthi yena ugcina kakhulu ekulimeni imbida agcina eyomisa isiba yimufusha.
Yield in vegetables like parsley, delightful.
Okufana le-parsley, spinach, lokunye okusinikeza ama-vitamin ngoba ama-vitamin edingakala ukwedlula okunye emzimbeni okufana lama-protein.
Uthi abantu kabakhethe indlela zokulondoloza ukudla kuwomile ngokukuchaya ngendlela ezilungileyo bengasebenzisa ama-microwave kumbe ugetsi kodwa besebenzise ezinye indlela kugoqela ilanga ikakhulu kungelathuli lengcekeza eduzane. Inhlanganiso ye-Scaling Up Nutrition ithi umntwana oyedwa phakathi kwabahlanu ukhathazwa ekungakhuli kuhle okuthiwa yi-stunting ngenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba eZimbabwe. Inhlolisiso ethe yenziwa iveze ukuba isilinganiso sokungamathumi amabili lasikhombisa ekhulwini sabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu baswela ukudla okwakha umzimba okuluduko oluhlangana njalo labo mama abazithweleyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje sixoxa ngodlakela oluqhamuke iHarare. EHarare izolo abantu becasulwe ikuhamba ngenyawo enzikini yedolobho ngemva kokwehliselwa kathana ngamakhombi kufe abantu ababili. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 nxa lifuna ukungena kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulezizalwane zakwele Congo ezinhlanu ezibulawe ngamapholisa lamasotsha akwele Rwanda ngesikhathi zizama ukuchitha ukutshengisela kweziphepheli ezisola ukungaphathwa kuhle enkambeni ezihlala iziphepheli kwele Congo. Uhulumende wele South Africa usesungule isitimela esisuka eJohannesburg sisiya eMessina okuyinto eyamukelwe izizalwane zeZimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Kusukela ngenyanga ezayo kambimbitho izizalwane zeZimbabwe ezithwele imikungulu ezifuna ukuyekhaya seziza kwenelisa ukugada loba kufaka imithwalo yazo esitimeleni esiya eMessina bese zidinga ezinye indlela zokuchapha umngcele sezilubhekise ekhaya. Uhlelo lwalesi sitimela lusungulwe namhlanje ngumphathi intambo ogatsha lwezokuthutha kwele South Africa, uMnumzana Joe Masonganye. UMasonganye uthe ngemva kwamaviki ambalwa lesi sitimela ukhangelelwe ukuthi siqhubekele phambili siyafika eHarare lakoBulawayo. Kanti uthi sizabe silobutofotofo obumalisayo.
We have got a conference facility there. We also have a coach there.
Kunendawo yokuqhubela imihlangano kulesi sitimela. Kule tolokisi elokuzithokozisa abantu bezigidele. Sizofaka njalo i-Wi-Fi ukuze abantu benelise ukungena ebulenjini be-internet bezisebenzisela amakhompyutha abo labo makhalekhukhwini indlela yonke.
Isiphathamandla senkampani ezitimela kule South Africa uMnumzana Mthuthuzeli Swart utshele Studio 7 ukuthi lesi sitimela sizanceda kakhulu izalwane zeZimbabwe.
Siyazi ukuthi abantu abaninzi abaseZimbabwe kukho izinto abazithenga eSouth Africa ababuya bayozithengisa eZimbabwe. Kanti ngoku because bezosebenzisa i-train ezabe ikhona isho ukuthi i-price ezizobhatalwa ngabantu baseZimbabwe ngezinto ezithengwe eSouth Africa azizophakama, zizoba phansi kakhulu. So lanto izokwenza ukuthi abantu bakhone ukuseyiva imali yabo.
Le linyathelo selimukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Iningi lithi lobanje lesi sitimela sizaqala siphelele eMessina kuzabiza imali ephansi ukuthi bafake impahla zabo esitimeleni bayokwehla eMessina bese bedinga ezinye indlela zokuthutha phambili. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Dube uthi sebebheka amehlo abomvu ilanga lapho esizaqala khona ukufika koNtuthu Ziyathunqa.
Siyajabula kulokhu ngoba kuyosizakala thina ngoba yithe sindwa imithwalo uphathi sezimoteni kuba nzima kakhulu ngoba ama prize abamphezulu kakhulu kodwa esitimeleni sibhekelele ukuthi siyothola ukuthwalelwa ngeprice engcono lathi noma sizihambela sihambe ngemali reasonable.
Luloliwe uzabe suka eJohannesburg ngolesihlanu ngokwata past 5 ntambama ayefika eMessina ngesabathu kuseni ngokwata to 9. eMessina usuka ngensonto ntambama ngo 25 past 3 esiyafika eJohannesburg ekuseni ngo 16 minutes to 6. Abafuna ugada amatolokisi kawonke wonke bazahlawula i-R100 bese kusithi abafuna alembeda babhadale i-R160. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umqeqeshi we-Highlanders uMadina Ndlovu uthi iqembu lakhe lizimisele ukuphakamisa inkezo ye-ZNA Charities ngesonto lapho elizadlala khona le-Dynamos. Kubika uJoseph Njanji.
UNdlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine emini ukuba umdlalo ababhekane lawo awusoze ube lula ngoba iqembu le-Highlanders ligcwele abadlali abatsha.
Besingazimiselanga kangako ukuthi khona singangena kufinali, ngakho-ke sokwenzakele sokumele ukuthi khona silungiselele ngemfanelo ukuthi sihambe-ke siyodlala-ke le-Dynamo. Abafana basabatsha njengoba ngitshile kodwa-ke amalungiselelo we-training sibesiyenza konke semandleni ethu khona silungisele ukuthi khona singabe singathola i-first cup yethu. Kodwa-ke ngiyazi uzaba nzima abafana abazimisele ukuthina abantu bakhe.
Iqembu leLenders lifinyelele uyadlala kufinal yalonyaka yomncintiswano wezethene iCommanders Charities ngemva kokunqoba eChicken Inn nge-2-1 kanti leDynamos lona linqobe eCape United nge-1 kanya. Umdlali weqembu leDynamos okhuliswe liqembu leLenders uMashamo Chazane uthi bona bazalandela imfundiso abazayiphiwa umqeqeshi weqembu lelo uLloyd Muthasa mhlabe divana lele Highlanders kufinal.
Ifinal sizosebenza sokumamela ukhoshi ukuthi yena ukhoshi uthini lesizohamba kufinal sidlale njengoba ukhoshi leke besesitshelile ukuthi sidlale njani into le engayisho kuphela.
Iqembu elizanqoba ngesonto lizathola inkulungwane ezilithumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilithumi. Umncintiswano wezethene iCommanders Charity Shield uyingxenye yenhlelo zebutho leZimbabwe ezokudingela usekelo lwemali izigoga labafelokazi njalo upha ithuba abaqeqeshi bamaqembu aphatheka kuwo elokucolisisa amaqembu abo phambilini kokuqala kwemidlalo yelinyaka. Nye iqembu leCape United yilo eliphakamise inkezo ngemva kokunqoba eleHighlanders nge-3-2 lokhu ngemva kokuba sekutshawe imbekwa kufinal. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje uEzra Jesus Panda uhamba lomculi wehouse odume kakhulu kwele Bilitane usuku oluhle Ncube ohamba ngegama lokuthi ngoluhle.
Banengi abantwana beZimbabwe abaleziphiwo zokuhlabela bengazi ukuthi balazo. Intombazana le yathelekela kweBrithani ilande ukuzofunda kodwa yathola ukuthi isiphiwo sayo sisekuculeni. Akaqedanga sikhathi wathi wangena estudio wasindezela imculo yakhe wathi waba nodumo olukhulu. Oluhle wazicentela indlela yakhe kwezomculo wena mzathi bamthanda kwamagama njalo weZimbabwe bakhala ngaye kuzobala ukuthi usebenza gadalala ngazo sonke isikhathi ukuze asiphe indlikizane zengoma. Siuhlelo Woza Friday sijayiva lomhlabeleli wehouse music oluhle.
Ngiqale ucula ngo-2006 kuze kube khathesi ngo-2018 ngicule izingoma eziningi kakhulu ezichiyeneyo. Ngirekhode ama-studio amaningi achiyeneyo kusukela eLondon kuye eSouth Africa siya eGermany kuze kube lakathesi. Kodwa kwakathesi sengikwazi ukurekhoda i-voice yami ngicula, sengikwazi ukwenza i-production ye-music. Sengilamaculo amaningi engiwenzileyo. Iculo elami elidume kakhulu lidume eSouth Africa elithi Fuka Maonamathe, kwaze kuba lelinye elilandelayo elithi Zwino Siririsa, kwaba lelinye elithi Linda. Fuka Maonamathe lo Linda sibe ngunumber 1 kuma-radio stations ahlukeneyo eSouth Africa. La maculo mabili bajabulelwa ngabantu kakhulu, kodwa maningi amaculo engilawo. Nxa ngingabala ngingaqeda ilanga lonke ngibala.
Baneni abafuna ingoma zakho phela loluhle zona zitholakala ngapi Mancube?
Umculo wami utholakala kuma website achaneyo afana nale iTunes, Spotify, Beatport, Amazon, TrackSource, lamanye amaningi afana nale CD Baby. Labafuna ukulandela oluhle bangamlandela ku Facebook igama elithi oluhle. Abafuna ukungilandela ku Instagram balandela u Oluhle Ncube. Labafuna ukungilandela ku Twitter igama ngu Oluhle Ncube.
U Oluhle uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ukhalele ukusebenza labaculi abadumileyo emhlabeni njengoba sokwacula emcimbini ehlukeneyo ngaphetsheya ehlabela labo Oliver Mtukudzi, uMapheki Zoro, Malaika nabanye abaningi. Besiphethe umculi wehouse music u Oluhle uhlelooza Woza Friday ukuthula kini lonke libe lempelaviki elithukela.
First
7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.